Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichipenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri mbudzi 19, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
President Nelson Chamisa vachataura nevanhu vemuZimbabwe mangwana atropinaya vachinge vachitaura opposition yemataura izvi nekuti zvikuona kuti nyika haina kumira zvakanaka saka vada kuti vataurewo nevanhu kuti aiwa zvinhu zvisina kumira zvakanaka tingaite sei.
MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa inoti vachamisa vari kuenderera mberi nemusangano wavo we Hope of the Nation address mangwana zvisinei nekuti mapurisa arambidza kuti musangano uyu uitirwe muAfrica Unity Square. Vanhu vakawanda vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kukundikana kumutsiridza upfumi hwenyika kubva zvavapinda pachigaro chemutungamiri wenyika makore maviri apfuura. Paita ropa rakaipa pakati peMDC nehurumende panyaya yemari inosvika madhora mabhiriyoni 10 nezviuru mazana matanhatu yakashandiswa nehurumende isiri mubhajet uye pasina mvumo yedare reparamende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuna kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anonzi arambidza mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa kuti vaitire musangano wavo wekutaura kuvana veZimbabwe weHope of the Nation address kana kuti wona muAfrica Unity Square muHarare mangwana. Mapurisa anonzi ati ari kutyira kuti veruzhinji vanogona kuzotora mukana iwoyo kuratidzira nekuita mhirizhonga. Mutauriro wavachamisa Dr. Nkululeko Sibanda vanoti vakaedza kuudza mapurisa kuti vachanga vaine vanyarikani vanosanganisira vamiriri vemizinda yenyika dzekunze pamwe nevemabhizimusi nekudaro hapana mhirizhonga yaizoitika asi mapurisa akaisa zvimiti munzeve. Dr. Sivanda vanoti havana kushamiswa nemhinduro yemapurisa iyi sezvo agara ari kurambidza bato reMDC kuita misangano yaro nyika yose. Vasivanda vanoti vachamisa vachaenderera mberi nehurongwa hwavo hwekutaura kumhuri yeZimbabwe mangwana. Bato reMDC rinotiwo vachamisa vachange vachitaura vari kumuzinda webato weMorgan Richard Tsvangirai House. Ngatinzwei hurukure yataita naDr. Sivanda.
President Nelson Chamisa vachataura nevanhu vemuZimbabwe mangwana atropinaya vachinge vachitaura Hope of the Nation yemataura izvi nekuti tirikuona kuti nyika haina kumira zvakanaka saka vada kuti vataurewo nevanhu kuti aiwa zvinhu zvisina kumira zvakanaka tingaite sei kuti tigadzirise nyika yedu uye nyika yedu ichiri kugadzirisika here. Mapurisa ane zvaataura asi tinofungidzira kuti zvinhu zvisiri pamutemo. Tinofanirwa kuramba tichitaurira mapurisa kana tine musangano iyo vachiuyawo kuzobatsira kuti pasaite vanotikanganisa kwete kuti vanotaurirwa kuitira kuti varambe vachitirambidza kuti tiendere mberi nekusangana kati tiri bato rezvematongerwo enyika naizvozvo tinofanirwa kuita musangano.
Saka mapurisa akurambidza here kuungana uku?
Vanenge ivo vati vari kushushikana nekushupika nekuti vanofunga kuti vana vemuZimbabwe vari kunetseka zvikurusa nenyaya iyoyo vanogona kuzoratidzira vachitora mukana wekuti tinenge tiine vanhu paAfrica Unity Square. Asi takavaudza isu kuti aiwaka vanhu vatinenge tiinavo vanosanganisira madiplomats vakuru vezvemabhizimisi vanhu vakaita saivavo saka havafanirwi kutya kuti zvinhu zvingatadze kufamba zvakanaka.
Asi tiri kunzwa kuti mapurisa ari kuti chavasiri kuwirirana nacho inzvimbo yada kuitirwa musangano navachamisa Africa Unity Square. Makaenda kune imwe nzvimbo munopiwa mvumo. Mambo taura nawo here nyaya iyo?
Tisarudzirwe kwekuitira musangano nemapurisa kana kuti musangano wedu hausi musangano wemapurisa, musangano weMDC. MDC ndiyo inotaura kuti ndoda kuita musangano kwakati toenda toita musangano ikoko. Mapurisa anenge akutora chinzvimbo chisiri chavo kana afungidzira kuti anopota achitaurira kuti tosangana kupi kana kuti nguvai kana kuti nani zvake. Tinoita zvatinoda nenyaya yekuti ikodzero dzedu panyika pano.
Tinoona kuti mumazuva apera aya vachamisa vanga vachisanganawo nevamiriri venyika dzakasiyana siyana. Mungataura kuti zvii zvanga zvichikurukurwa?
President Chamisa vanga vachikurukura nyaya dzekuti Zimbabwe inofanirwa kunga ichienderera mberi and vari kushanda zvikuru sakuti pachangosvika nguva yekuti vachitungamira nyika. MDC ichitungamira nyika tinoda kuti zvinhu zvigadzirisike nekuchimbidzika. Saka tati kune vanhu vaya vari kutya kuya muZimbabwe, vanhu vaya vari kutya kuzoita mabhizimisi munyika, musatye nekuti panouya vapresident Chamisa tichagadzirisa nyaya dzemutemo, togadzirisa nyaya dzekodzero dzevanhu, uye vanenge vaine mari dzavo havatyi kuti dzichabiwa nehurumende kana kuti kubiwa nereserve bank.
Takanzwawo kuti vachamisa vakasangana navanhema yamutendi vari kunzi vaimirira vamunangagwa panyaya yekuti pange pachitwa nhaurirano pakati pevatungamiri vaviri ava. Ichokwadi here uye zvii zvakabudamo kana vakasangana?
Aiwa kanyaya yataugwa napresidendi pachavo inyaya yekuti kana tichida kutiendere mberi uye nyaya yakakoshesa zvikuru, kana tichida kunzwa zvakawandisa hatiogoni kuzvinzwa kusara kwaizvozvo zvataurwa napresidendi.
Vanga vari mutauriri wemutungamiri webato reMDC Dr. Nkululeko Swanda vari parunhare muHarare nestudio 7. Asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati varamba kuti mapurisa akarambidza vachamisa kuita musangano wavo, asi kuti mapurisa haana kuwirirana nenzvimbo iri kuda kuitirwa musangano uyu.
Mukoma Jonga, mutemo wenyika uri pachena. Kana notification ikaenda kuna regulating authority, takatarisa nyaya muri kutaura ava anovai officer command Harare Central, anotarisa zvinhu zviripo paground. Poita yatinoti pachirungu consultation process inoinvolva convener, police nemamwe mastakeholders. Apedza vogara pasi vowirirana kuti venyu inoita here kana kuti kwete. Like in this case I'm told vawirirana kuti venyu vachinje venyu endi vakuenda kuvenyu yaita agreed based nesituation iri paground. Saka zviri kutaurawo kuti polisi yarambidza is not correct.
Saka zvii zvavawirirana mataura nyaya yekuti ingange ine chekuita nenzvimbo yavarida kuitira musangano?
I'm not privy kuma discussions avaita na regulating authority, but I can conclusively confirm kuti hapana kurambidzwa kwaitwa, vaita agree on the issue of fee. So information yekuti iyo police have denied them is not correct.
Tichitarisawo mazuva apera veMDC vangu vachichemawo kuti vari kurambidzwa nemapurisa akaita misangana munzvimbo dzakasiyana siyana kumabvuku nekupi kumwe kwavanoti havana kubvumidzwa. Zvii zvaitorawo nzvimbo?
Kumabvuku vakaita, tine record rokuti kumabvuku vakaita, titori ne record rokuti akaadresa musangano kumabvuku pa weekend ndivanani. Saka it's not correct kuti vakarambidzwa kuita musangano kumabvuku pa weekend.
Asi vari kuti mazuva apera vanga vachingorambidzwa.
Nkoma Joka, ndofunga ndambotaura ndichiti inini kana dziri nyaya dzemapetitions, nyaya dzemaprotest, nyaya dzemademonstration dzinohandliwa at district level na regulating authority. Regulating authority ane masimba ekuona kuti situation yakamira sei paanopiwa notification. Saka ndinokumbira kuti vanhu vanenge vaine zvichemo, vanenge vaine zviga zvavo, ngavaende kuna regulating authority. Nekuti regulating authority simba raakapiwa harinei na commissioner general. Haana need yekukonsulta commissioner general kana kuti officer commanding province. Zvinodependa nekuti pasi apa pakamira sei.
Vanga vari mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vari parunhare muHarare nestudio 7. Vanhu vakawanda vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kukundikana kumutsiridza upfumi hwenyika kubva zvavapinda pachigaro chemutungamiri wenyika makore maviri apfuura. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Ruzhinji munyika vanoti kusvika pari zvino vaMnangagwa vakundikana kunyanya panyaya yekumutsurudza upfumi hwenyika. Sachigaro wedu nurevula wa mboka remadzimai re MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa, muzvare tendai masocha, vanoti hapana chinobatika chinoonekwa, pane zvakavimbiswa na vamunangagwa pakumutsurudza maindustry.
Waka ya muno Bulawayo, paka ituwa zvitiko zvikanzi, para kukomishinu wa mawagoni. We all know kuti Bulawayo I industrial hub ye Zimbabwe, ndo kune industry yese, but takungo zgwanya achi atungo nyararwa, hanzi investor wacho achanzi kuhiki kudi kudi. Tenda zvekare ku CSC, erio zvekare ime industry, atakatarisira wa CSC murie ku Bulawayo. Takanzwa kunzi izvo kuna investor aripo achauya, but currently apana chiripo ingori my ruins up to this day. Mana kana activity. Saka vanhu vekuBulawayo vachiri kungotambura just like before.
Nengo yesangano reBulawayo Vendors and Traders Association, Amai Debra Mukasa, vanoti maonero avo ndeyekuti mamiriro ezveupfumi ari kuramba achiomera veruzhinji kupfuura panguva yeutungamiri hwamuchakabvu Robert Mugabe.
Kuona kuti ikonomi yedu yadzikira zvakanyanyisa, especially isusu tinoshanda semavendors, ikonomi yedu yadzika, maprices ari kungokwira, vanhu vachakwanisa chero nekurarama. Tikatarisa kumba, vanhu vanga vachitorarama vachidya maybe 3 times a day, but now mamiri zavo vachinja vakudya kamwe chete. Mabasa hakuna, vari kungovhara macompanies, tichitarisira futi zvokuti izvo isina getting to festive season, kuti vanhu vanofanira kuti vashande vawane mhuri dzavo vaenjoy, but vatogara pasi, economy yatosinka pasi.
Mukuru weAffirmative Action Group mudunhu reMatabeleland uye vachiongorora upfumi vakazvimirira vaReginald Shoko vanoti hazvinganzi vamunangagwa vakundikana sezvo nguva yavagara pachigaro ichiri shoma.
Makore maviri mashomana kuti tive tichiti tingave takuti vakonewa vanogona panyaya dzeindustry, nokuti mamwe maindustry anotora ma4-5 years kuti atene around.
Vashoko vanoti kana kuchitariswa urongwa hwekumutsurudza makambani akadai seNational Railways of Zimbabwe, kusave negwara rakajeka pazvinhu zvakadai kunogona kuodza mwoyo yevekunze vanoda kusima mari muZimbabwe.
Tikatarisa hurumende yanga yapawo kambani yeDITG kuti imutsirire railways, tochinzwa hurumende pechimuka yakuti yatora. Asi titarisa zvemubhizimusi, hatiteereri zvemanyuzipepa, nokuti iyo DITG kambani yacho haisati yabuda pachena kuti tatoreko. And ishu iro inotarisirwa kuti hatisviki paipo, nokuti zvinovhundutse vanoti mainvestor.
Mugwaro rabuditswa mumapepa nawo ehurumende vachipa pfungwa dzavo pamashandiro ehurumende yavo kubva pavakapinda pachigaro makore maviri apfuura, vamunangagwa vati vari kufara kuti hurumende yavo iri kuunza shanduko nekubvisa mimwe mitemo inombunyikidza kodzero dzevanhu pamwe nevemabhizimisi vekunze. Asi mumwe murwiri wekodzero dzevanhu, Vatemba Chivheya, vanoti maonero avo ndeyekuti kusvika pari zvino hurumende yavamunangagwa yakundikana panyaya dzekuchengetedza kodzero dzevanhu, kunyanya kuchitariswa kodzero dzine chekuita nemagariro avo zuva nezuva.
Kuzvipatara vanhu vari kuendako vachinowana madokta, asi ipo kuna madokta hakuna chii. Kana takatarisa kodzero yehealth, ii kodzero yakatokosha zvisingaiti, and it's a very painful thing kuona hurumende isingatori that issue seriously. Iye zviso tichitaura tichidai vanhu they are going to hospitals vachingonotsoswa vachinofira kudzimba. So ndezvimwe zvezvinhu zviri kutiratidza kuti this government haisi kunyanya kuva serious nekusolva maissues nemaproblems ari kuafekta vanhu.
Nengo yebato reZANU-PF uye vakambo vegurukota rehurumende retired Colonel Chingadube vanoti vanhu havafanirwe kuora mwoyo. Vanoti vamunangagwa vanawo mukana wekuzadzikisa zvinangwa zvavo zvekugadzirisa zvinhu munyika. Asi vanoti pane vamwe vanhu vari muhurumende vasiri kuita basa ravo nemazvo.
We have to appreciate that there are certain issues that we must iron out.
Tinofanirwa kubvuma kuti pane zvimwe zvinhu zvisina kumira zvakanaka zvinofanirwa kugadzirwa nehurumende, uye zvinhu izvi ndezvimwe zviri kutaurwa nedzimwe nyika dzepasi rose, asi kune vamwe vanhu vasina hanya.
Mugwaro ravo rabuda mumapepa nawo ehurumende iri, vamunangagwa vatiwo vari kufara kuti vakwanisa kuti nyika isimukire kubva mumatambudziko ayaive iri panguva yeutungamiri hwavamugabe. Vati kunyange hazvo veruzhinji vari kutambudzika nekuda kwedanho rakatorwa nehurumende rekumutsurudza upfumi nekuzviomesera kuitira kuti zvinhu zvinake mune ramangwana kana kuti austerity measures, vari kufara kuti zvinhu zviri kufamba negwara rakanaka. Veru zhinji vakapinda mumigwagwa vachifara munyika mose apo vamugabe vakamanikidzwa kusiya basa mushure mekupindira kwevechiuto mune zvematongerwo enyika. Asi vakawanda vave kuti vakafarira pasina sezvo mamiriro ezvinhu munyika ari kuramba achienda kumawere. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vachuchisi vemuSweden varasa nyaya yanga ichipomerwa mukuru weWikileaks Julian Assange, uyo anga achipomerwa mhosva yekubata mumwe mudzimai wekuSweden chibharo muna 2010. Kuferefetwa kwenyaya iyi kwakatanga muna 2010 apo mudzimai wekuSweden uyu akati akamanikidzwa kuita zvepabonde naAssange asina kuzvidzivirira. Mutungamiri weGuinea Bissau vaJose Mario Vaz vaita musangano wekutsvaga rutsigiro mudunhu reBolama. Kutsvaga rutsigiro musarudzo dzemuGuinea Bissau kwasvika kumagumo, vaVaz vachivimbisa kuti munyika mavo muchange mave nekugadzikana kana vachinge vasarudzwa. Komiti yeparamende inoona nezvekusora muAmerica iri kunzwa kubva kuvakuru vakuru vezvekuchengetedzwa kwenyika vakanzwa mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachitaura parunhare nemutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky musi wachikunguru 25. Izvo zviri kuitika pasi peurongwa hwekuda kukuroverera vaTrump nemhosva dzinoita kuti mutungamiri weAmerica atongwe nematare eparamende. Paita ropa rakaipa pakati pehurumende nevebato rinopikisa reMDC, panyaya yemari inosvika mabhiriyoni 10 nezviuru mazana matanhatu zvemadhora yakashandiswa nemamwe mapazi ehurumende isiri mubudget uye pasina mvumo yedare reparamende sezvinotarisirwa nemitemo yenyika. Blessing Zulu Studio 7 anoti panyaya inotevera.
Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakaunza kudare svondo rapera bhiri rinonzi Financial Adjustment Bill kuti dare iri ritambire kuti mari iyi itorwe sechikwereti chehurumende chinozobhadharwa nevanhu vose munyika kuburikidza nemutero. Asi vaimbova gurukota rezvemari vatendai biti vanova nhengo yeMDC varisachigaro wekomiti yedare reparamende inoona nezvekufambiswa kwemari dzehurumende vanoti pane chikiribidi chiri kuitwa.
Kana vachispenda mari inosvika 10.6 billion dziri pamutemo zvireva kuti they are rogue government, zvireva kuti they are rogue regime, zvireva kuti parliament is a waste of time, zvireva kuti the process ye budgeting is a waste of time. Asi chinoona nyotyisa panyaya iyi inyaya yekuti 10.6 billion EOE, at least 8.5 billion was siphoned off between 2017 and 2018. Zvireva kuti pahurumende yavamunangagwa from in 2 years vatora ivo mari zviri kunze kwemitemo inosvika iyo 8.5 billion, about 4.3 billion in 2017 and 3.5 billion in 2018. State capture yasvika pachinzvimbo chinotyisa, yasvika pachinzvimbo chakaoma. And I think vanhu vemuZimbabwe vakatadza kutsamwa nenyaya dzakadai, so handioni vachizotsamwa pane dzimwe nyaya.
Asi vaNcube avo tisina kukwanisa kubata panhare mbozha yavo sezvo vanzi vari kufamba vakaudza dare reparamende kuti mutemo unovapa mvumo yekuenda kudare iri pakasashandiswa mari isiri mubudget. Imwe nhengo yeparamende yakazvimirira vatemba muliswa vanoti zviri kutaurwa navabiti hazvina kuipa asi zvinoda kuzeiwa mudare reparamende kwete kuti vanongorova bembera.
Izvo zvakanakira paramendi, kana chinhu chaunzwa kwaparamendi chapa jekerere chauda kuti isusu nhengo dzeparamendi tichi dibhete nyaya yacho, tichikurukura kuti tinowirira nazvo here kana hatiwirirani nazvo. Ndizvo zvamufanira kuziva. Saka hapana chatadza minista nekuuya neurongwa iwowo, asi zvasara kuparamendi kuti ichitaura kuti tinobvuma here kana hatibvume. Saka isusu sevanhu vamaziso evanhu kunyanya opposition iripo vakuti aiwa zvanupe zvamuri kuita izvi handizvo sehurumende, ngatisambei takadai. Manje ivo vabiti vandoziva kuti munhu ane pfungwa dzakajeka, munhu wandino parira kunzwa achitaura newandobvunza mubvunzo ndiri parliament kana zvandinetsa zvemutemo manje kana iye asimombi yangu muparliament ndinobvunza nezvemutemo ende ndiani anotivhura maziso nekuti iye angariwo minister wefinance satinotarisa kuti ndiani anenge aripo achititaurirawo tichimutedza tichimutsigira zvaanenge ataura bhiri iyo yobva yarambwa nekuti pane zvakawanda taita minister ochienda achidzoka achizvisa kuti aiwa zvamakataura ndakazvinzwa izvi ndakubvisa nezvakadaro ndiko kushanda kweparliament asi murimo muchizeya mukati imomo
nhengo yezanup f vari muzvinabhizimisi vagilbert muponda vati zvakaitwa navancuve zvekuuya kuzosuma dare reparamende hazvina kuipa
mari kana yakashandira nyika parliament ini yatinoti power iya yekuti inoita in retrospect kungoapprova nokuti minister anenge asina nguva azodzoke achisika approval iyoyo ndosaka tiri patinoti budget zvezvo budget inenge iri estimation yekuti minister ari kufungidza kuti ashandisa mari yakati hazvirokuti is going to use this exact amount saka amount inokwanisa kuenda above or below saka zvichinge zvaitika izvozvo minista anofanira kunge achizodzoka nazvo kuparliament sezvazvoitika izvozvo kuti akudzoka kuparliament kuti mari ngaichiapprovwe nebill iroro
asi mukuru wesangano rezimbabwe coalition on debt and development kana kuti zimcod muzvare janet jou vanoti zviri kuitwa izvi zvinodzosera nyika mumashure
kana takazvitarisa tine fungidziro huru semusangano unoshanda nevanhu wezimbabwe coalition on debt and development kuti mukati muzimbabwe munomu mune mari dziri kushandiswa nerweseri zviri kunze kwemutemo zvinokonzera kuti tive kunyange nezvikwereti nekuti mari iyi kana tikatora ioro bhiri ravari kutaura nezvaro iri tikaritora tikati taakuda kuti tibhadhare mari iyi ichabva kupi iye zvino zvipatara zvakaondomoka vanhu havana mvura dzekunwa nezvese zvekushandisa nekurarama kwakanaka vanhu havana asi tiri kutaura zvekuti takashandisa mari inosvika mabhiriyoni gumi emadhora ekuamerica mukati menyika yezimbabwe
nyanzvi munyaya dzezveupfumi dr prosper chitambara avo vanoshanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe vativo nyaya yekuti hurumende inoshandisa mari dzisiri mubhajeti inokanganisa zvirongwa zvose zvekumutsiridza upfumi
I think in years that seeing chatarisiri isere kana tiri mu dispensation yakata pindai I think in year transparency in terms of mabash kushandiswa kwemari inyaya yakakosha in fact ndirikutobva kuChina kwadhati chiona mafambisiro ari kuitawo zvemari tikaona kuti kuChina maitiro ari kuita kuChina nemaitiro atiri kuita muno muzimbabwe zvakatosiyana nyaya dzediscipline in terms of financial management public financial management inyaya dzakakosha uye nyaya dzinounza hwaro kana kuti atingati foundation yeeconomic prosperity
nyaya yekuti hurumende inodya kudarika payakakohwa yagara ichipa kuti zvinetse kudyidzana nemabhanga akaita seworld bank neimf anoti izvi hazvifaniri kuitwa ndakamirira studio 7 muwashington dc ndini blessing zulu
hurumende inoti yapedza kupega nzvimbo dzekugadzirisa migwagwa munharaunda yechayamiti kuchimanimani mudunhu remanicaland uko kuchagariswa patsva vanhu vakaparadzirwa misha yavo nemafashamu ecyclone idai safari njema anotipa nyaya iyi
izvi zvaziviswa nemumwe mukuru mukuru mubazi rinoona nezvekuchengetedzwa kweveruzhinji kubva munjodzi recivil protection unit cpu vanathan nkomo vankomo vanoti hurongwa hwavakatanga hwekupega nzvimbo nekugadzirisa migwagwa igadziriro yekuvakwa kwemisha yeavo vakawirwa netsaona yemafashamu emvura vari kufanogara mumakamba engangu nekopa
tine rimwe purazi ratakawana kwachayamiti rinonzi west end apa ndo pachavakwa neimwe kambani inonzi higher life foundation ichavaka dzimba mazana mashanu shamwari dzedu dzinobva kunyika yechina dzichavakawo mazana mairi nemakumi mairi ipapo ende chinonyanyonakidza panzvimbo iyi ndechekuti hatisi kungovaka dzimba chete tavapa mastendi mahombe anokwana kuti vaite zvokurima vaite zvokuchengeta huku nekuti hatidi kuti vanhu avaramba vachingopuhwa chikafu nebazi resocial welfare
Vankomo vanoti CPU iri kushanda zvakasimba kuti urongwa uhukurumidze kupera uye kuti vanhu vatange kuita mabasa ekuzviriritira muupenyu hwavo.
Mvura ichatanga zvayo kunaya, asi totarisira kuti kana kuvaka kwatanga, tichatsvagawo mazano atinoita kuti tikurumidze kuti dzimba idzi dzivakwe, nekuti mapurani adzo ose apo, zvinodiwa zvapo. Kutanga vetinotarisira kubetsera ndeavo vanogara mumatende, machild headed families, kune the elderly, kune vari physically challenged, vese ivavo tinonga tichiva prioritize.
Hurumende haina kunyatsobuda pachena kuti vanhu vachatanga kugara rini munzvimbo itsva idzi. Pasi pechirongwa chehurumende, mhuri dzinodarika mazana manomwe ndidzo dzichavakirwa dzimba zvechimbi chimbi. Mumwe wevanhu vasiri kuda kuramba vachigara mumatende avari amai Emma Dube, vanoti vanofara kuenda kunotanga upenyu hutsva panzvimbo yakadzikama.
Vakuru vanode zvavo zvokudya zvinenge zvakaringana kana environment chaiyo chaiyo munhu une nzvimbo yawakajairira. Kudai kuri kuti nyika yedu ine zvakakwana, ukaona pozi apo pari kugare munhu, utano hunodiwa, matoilets, mvura dzakachena dzekunwa, zvandataura zvese zvezvikoro izvo, ngokuti kuti vanhu tinotarisira ramangwana kazhinji kuvana.
Mumwe mugari wepangangu holding camp amai Priska Mutema vanobvumirana nemashoko aamai Dure. Amai Mutema vanoti hazvibatsiri kuramba vari pangangu sezvo nzvimbo iyi isina kukodzera kuti irambe ichigarwa nevanhu.
Tinotarisira kuti vanhu ivovo ngatisimudzwe tiiswe panzvimbo dzekuchengetwa dzakanaka, kune kuti tirambire panzvimbo isingaiti, tichizoona futi kuparadzwa kuchiuya, mafashamo echinga auya. Saka tinoshuvire kuti tese nevamwe vedu ngatizwisise kuti tiende panzvimbo dzatinenge tasarudzirwa ngehurumende yedu kuti tigare tikwanise kuchengeteka.
Vanhu mazana matatu nemakumi mana ane vanomwe vakafa, vamwe vanopfuura zviuru gumi nezvinomwe vakasara vasina pekugara, apo dutu mupengo recyclone Idai rakarova kumatunhu eManicaland, Masvingo, Mashonaland East nedzimwe nzvimbo dzeMidlands pamwe nekuMozambique. Vanhu mazana matatu ane makumi mana nevana havasi kuziva kana wakunzi vari kupi. Kuchimani-mani nekuchipinge ndiko kwakanyanyoparadzwa zvakanyanya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ini ndini Mike Hove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, nhasi manheru na8pm. Nhasi muchirongwa tiri kutarisa matambudziko akatarisana nevechidiki kuti vapindewo muzvigaro zvepamusorosoro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Namba iyi zvekare +1 202 465 0318. Mhuri yeZimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8pm.
Pamutambo weCAF 2021 uri kutambirwa kuZambia, Zambia 1 Zimbabwe 1. Mutambo uchiri kuenderera mberi sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. MDC inotungamirwa naNelson Chamisa inoti iri kuenderera mberi nemusangano wayo mangwana, apo vaChamisa vachanga vachitaura kumhuri yeZimbabwe. Vanhu vakawanda vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kukundikana kumutsiridza upfumi hwenyika kubva zvavapinda pachigaro chemutungamiri wenyika makore maviri apfuura. Tashika kumagume chirongwa chedu. Anokuoneka hii. Ndini wenyu. Jonga kandemi irendri mu Washington DC. Ndi kusiamina Sandikile Msanga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.